manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechina gumi guru 29, 2020. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu vashanu vakabatwa nechirwere chaCovid-19 nezuro izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi pazviuru zvisere nemazana matatu nemakumi maviri kana kuti 8,320.
We are desirous to see the drastic reduction of the importation of food and agro-based products.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vavhura zviri pamutemo Harare Agricultural Show yegore rino.
Izvi ndezvavo zvavari kungobatana vachidi, asi nyaya hombe nekuti vana vaZimbabwe kana kuti even macivil servants vaneta kuona ZANU-PF ichiita corruption kumeso kwavo.
Hurumende inoti yasunga vamwe vanhu vatanhatu vane chekuita nenyaya iri kupomerwa muzvare Henrietta Rushwaya yekuda kubuda negoridhe zvisiri pamutemo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanhu vashanu vakabatwa nechirwere chaCovid-19 nezuro izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi pazviuru zvisere nemazana matatu nemakumi maviri kana kuti 8,320. Richizivisa veruzhinji nezuro, bazi rezveutano rakatiwo vanhu vashanu vakabatwa nechirwere ichi nezuro vanhu vagara vari munyika uye vari vagari vemuguta reUlawayo. Vanhu vafa nechirwere ichi vachiri pamazana maviri nemakumi mana nevaviri sezvo pasina munhu akafa nezuro. Vanhu vapora kubva kuchirwere ichi vava zviuru zvinomwe nemazana masere nemakumi mana nevashanu kana kuti 7,845 zvichitevera kupora kwevanhu makumi mana nemumwe nezuro wakare. Pavanhu vakapora nezuro, gumi ndeve muguta reUlawayo, makumi maviri nemumwe vari vanhu vekumashonaland west uye vamwe gumi vari vekumidlands. Vanhu vachiri kurwara munyika yose vari pamazana maviri nemakumi matatu nevatatu. Johns Hopkins University inoti vanhu vabatwa necovid-19 pasi rose vadarika mamiriyoni makumi mana nemana nezviuru mazana matanhatu nemakumi maviri nezvinomwe kana kuti vadarika 44,627,000. Vanhu vafa pasi rose vadarika miriyoni imwe chete nezana rezviuru nemakumi manomwe nezvitanhatu kana kuti 1,176,000. Mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa wavhura zviri pamutemo Harare Agricultural Show vachiti hurumende yavo icharamba ichidzika mitemo ine chekuita kuti zvirongwa zvinoita kuti munyika muve nechikafu chakakwana. Godwin Mangudla anotipa nyaya iyi.
Vachitaura pakuvhurwa zviri pamutemo kweHarare Agricultural Show, mutungamiri wenyika vati vanhu havafaniri kungorima chete asi kuti vanofanira kutora kurima sebhizinesi, vachiti kana izvi zvikaitika nyika ichabudirira. Vati hurumende yavo ichadzika mitemo nekuita zvirongwa zvinoita kuti mabasa ekurima abudirire munyika.
We are desirous to see the drastic reduction of the importation of food and agro-based products. We will accelerate the goal to end hunger in our country.
Vamunanga gwavati zvirongwa zvepfumvudza intwasa, Presidential Input Scheme John Deere neBelarus, ndezvimwe zvezvirongwa zvakanangana nekupedza dambudziko renzara munyika.
We will not tire in implementing agriculture policies which catapult all our farmers, especially those in rural areas, to improved income levels and a greater prosperity.
Vatiwo hurumende iri kugadzira migwagwa kuitira kuti varimi vasanetseke kuwana mbeu pamwe nekuendesa zvirimwa kumisika. Vatenda Zimbabwe Agricultural Society nekuronga shoo kunyange hazvo kuine denda reCOVID-19 vachiti izvi zvakakosha nekuti mwaka unotevera unotarisirwa kunge wakanaka. Vatawanda Mangisi vekambani yeSigenda, iyo yapa mimwe mibayiro nhasi, vati zvakakosha kuti varimi vatambire kana kupinda muzvirongwa zvehurumende sezvo zviine chinangwa chekuti nyika iwane chikafu chinokwanira munhu wese.
Varimi ndavasapoti yechirongwa ichi nekunge vari vachinzi vawane rubatsiro rwemakombaini, rubatsiro rwematarakita nezvinoshabatiswa kuti varime. Saka varimi ndavasaita shy away from these programs, ndavasapoti yepfungwa neprogram yehurumende.
Kanzuru yeHarare ndiyo yawana mubayiro wokutanga pakurwisa denda reCOVID-19. Mutauri wekanzuru iva Michael Chideme vaudza Studio 7 kuti uyu mucherechedzo mukuru webasa guru riri kuitwa nekanzuru yavo.
Tinofara chose nemubayiro watawana wezveCOVID-19 under malocal authorities category, uyo unocherechedza basa rakanaka ranga richiitwa neguta reHarare maringe nekurwisa chirwere cheCOVID-19.
VaEdson Kulungwe vekugokwe avo vakaona mbeu yedonje pasi pechirongwa chePresidential Input Scheme vakaburitsa mabhero mazana maviri nemakumana akavawanisa zviru makumi maviri nezvitatu zvemadhora ekuAmerica ndivo vatora mubayiro wekutanga pavarimi vedonje. Vapiwa mubayiro wetarakita. Shoo yegore rino iri kupinda vanhu vashoma nekuda kwedenda reCOVID-19 uye ichapera nemusi wemugovera. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Hurumende inoti yasunga vamwe vanhu vatanhatu vane chekuita nenyaya iri kupomerwa vanga vari mutungamiri wesangano reZimbabwe Miners Federation uye vari nhengo yeZANU-PF muzvare Henrietta Rushwaya, avakasungwa vachida kubuda negoridhe munyika zvisiri pamutemo. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vaudza Studio 7 parunhare kuti vasunga vamwe vanhu vatanhatu vanoti vaAli Mohammed, vaStephen Chenjeraitserai, vaGift Karanda, vaRafius Mfandauya pamwe nemapurisa maviri anoti Superintendent Shoko pamwe na Detective Chief Inspector Chimhungu vatserai vanga vashanda vari musoro anochengetedza mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa, uye vanyati vati vakaranda vainyepera kuzviita musori panguva yavanoti vakapara mhosva. Vanyati vati vaMohammed avo vane kambani Ali Japan 786 iyo inoita zvokutengesa motokari ndivo vakanzi namuzvare Rushwaya ndivo vaive muridzi wegoridhe. Vati pari zvino havasi kutaura zvakawanda sezvo vachiri kuferefeta nyaya iyi vachiti vasungwa ava vakatarisirwa kumiswa mudare. Muzvare Rushwaya vakatarisirwa kudzoka kudare ra Major Street mangwana, apakatarisirwa kuturwa mutongo navangoni nduna wekuti zvinokodzera here kuti hurumende ishandure pfungwa dzayo dzekubvuma kwayakanga yaita kuti muzvare Rushwaya vapiwe mukana wokubhadhara mari yechibatiso. Vachuchisi venyaya iri kupomerwa muzvare Rushwaya vakaudza dare kuti vakange voda kuchinja mabatiro enyaya iyi sezvo vachiti vakange vazoona kuti nyaya iyi yakakura kwazvo uye ine vanhu vakawanda vari mairi. Goridhe raida kuburitswa munyika zvisiri pamutemo namuzvare Rushwaya rinokosha mari inodarika mazana matatu nemakumi matanhatu ezviuru zvemadhora ekuAmerica. Vari kutevera nyaya iyi vanoti kusungwa kwaitwa mapurisa nevasori panyaya iyi kunoratidza kuti hurumende yadzi kisagejo mukurwisa uori. Asi mutevedzeri wemutauri weMDC Alliance vaClifford Hlatchwayo vati kusungwa kwemapurisa nevasori haisi nyaya yekuti hurumende yakazvipira kurwisana neuori, asi kuti zvikwata zveZANU-PF zviri kurwira bhonzo renyama.
KuZANU-PF kune mafactions akawanda ariko, vanhu vari kunetsana, abata gumbo roumwe, abata musoro umwe, abata hure umwe. Saka izvi ndizvo zvakuratidza kuti uyu ari kusaidira uku, uyu ari kusaidira uku. Saka izvi ndezvavo zvavari kungobatana vachidi, asi nyaya hombe nekuti vana vaZimbabwe kana kuti even ma civil servants vaneta kuona ZANU-PF ichita corruption kumeso kwavo sava kuda kuipedza nekuva expose.
Asi vanyati vati mapurisa asi kuzorega kusunga munhu wese nechekuita nenyaya iyi vachiti vari kuferefeta zvakare kuti goridhe iri rakanga rabvepi nyanzvi munyadzi zveupfumi vamasimba manyanya avo vaimboshanda mubazi rezvemari vanoti kubuda kwemari munyika zvisiri pamutemo kwakafanana nababa vanoba mari mumba vachinonwa doro mhuri ichisara ichiziya nenzara.
Manje kana pari panyika muchiburisa $100 million per month imari pagore tikutarira mari ine tinosvika iyo $1.2 billion tochitarisa isusu kuti makore ese 40 agara ZANU-PF mupao i $48 billion dzabuda munyika tochiwedzera $10 billion dzakataurwa dzema diamonds namugabe dzedze tochiona kuti mari inosvika iyo $50 billion haisi mari shoma shoma hama dzangu. Saka kana takatarira munofunga kuti zvinoreva chi zvine maeconomic repercussions zvine mapolitical repercussions zvinota raizvo kuti hatisi kutongwa nevanhu vane rudo nenyika.
Zvichakadai bhodhi reZimbabwe Miners Federation rinoti rambomisa basa muzvare rushwaya richiti nyaya yavo inosvibisa zita resangano iri. Vanga vari mutevedzeri wamuzvare rushwaya vamarufu Stole ndivo vave kumbofanira kubata chigaro chemutungamiriri weZimbabwe Miners Federation. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndiri Thomas Chiripasi.
Masangano anomirira vashandi vebazi rezveutano asangana nhasi nevamiriri veHealth Service Board kuti vazive nyaya yemashandiro evashandi zvikuru vana mukoti avakanga vazivisa hurumende kuti havakwanisi kushanda mazuva ose ari mashanu pasvondo sezvo vasina zvikwanisiro zvinoita kuti vaende kubasa svondo rose. Svondo rapera, hurumende yakanyorera vashandi tsamba ichivazivisa kuti vanofanirwa kushanda mazuva mashanu pasvondo kwete kushanda mazuva maviri ari kushandwa nevana mukoti pari zvino. Mutungamiri wesangano ravakoti reZimbabwe Nurses Association vaInoki Dongo vanoti musangano wawaita nhasi uyu hauna chawaburitsa sezvo hurumende yauya ine danho rekuti muchida kana musingade munofanirwa kushanda mazuva mashanu pasvondo kunyange hazvo mamwe masangano ose evashandi awirirana nesangano ravo kuti vashandi havakwanisi kushanda mazuva ose. Studio 7 yakundikana kunzwa divi reHealth Service Board panyaya iyi. Asi vadongo vanoti sesangano vave kudzokera kunhengo dzavo kuti vanzwe kuti dzinoti kudii nedanho rehurumende.
So employer health service board ndovazotiteedza vachiteedza kuti mamwe maunion ari munesing vanosanganisira zvikomu, vanosanganisira maeducators association, vanosanganisira Zimbabwe Young Nurses Association, Theta Nurses Association vauya varipo maunions bazi reutano vari manesi because tine unions anomirira maspeciality zvakafanana kuti mamidwife ndobva taita vanhu vakaspecializa netheta and so forth. So vatanga nekutii nekubvunza maunion mamwe ose kuti vanowiriranawo here neZimbabwe Nurses Association dekuti sekula ichi haikwanisiki pari zvimwe zvachikwanisiki kuti ana mukoti vauye awiri zvichienderana nemari dzavari kutambira nenyaya yetransport uye nenyaya yecovid iriko itaaaaa mahospital maunion ose ataridza kuti zveshuwa vari kuwirirana nazvo sekula haitambiriki asi zvakadaro hakuna kwatazonyanya kuenda nekuti iyo hurumende iri kuti wedha zvinoitika kana kuti hazviitiki isu tiri kuti ndo zvinosaka meeting haina kuzoenderera mberi.
Saka imi matanho aipa yamuchatora tichizwa kuti hurumende yabuda nedanho rekuti muchida musingade munofanira kunge muchishanda.
Isu tava kudzoka kumamembers edu tinovataurira izvozvo kuti ndo zviri kutaurwa nehurumende asi pachokwadi chaipo chaipo zvatinoziva ndezvekuti hurumende nyika dzisiyo ndizvo zvinofanira kuitwa kupa edirective like that. Hazvina zvazvinobatsira mukusevha vanhu reZimbabwe nekuti mukoti uyu atatamoti atranspoti zvoenda kubasa kwacho otingatarisa mari kupiwa namukoti nhasi unokuti aende kubasa for 1 week under 2400 RTGs kuti agoenda kubasa kwemwedzi wese achienda nomali sezviri kutaurwa nehurumende anoda 9600 RTGs yetranspoti tete tatataura nyaya yechikafu tatataura nyaya yezvimwe zvinhu zvose vizabvii mari yaakatambira inoita 12,000 14,000 tichatabvisa machajizvi mari iyoyo hazvibuki asi
Vanga wari mutungamiri we Zimbabwe Nurses Association vaino kidongo vachitaura wari parunare muHarare ne Studio 7. Nasi tiri kutarisa zviri kuitika munyaya dzesarudzo dzemuAmerica.
Ini ndinonzi Mwangwe, ndiri kuReno, Nevada. Takatovhota kuno, takatanga kuvhota 2 weeks ago, saka takatomira tikavhota kudhara. Saka tini ndiri kuona kunge inguva iyi yekuti it's almost like imba, a house is burning handiti. And we just need to put out the fire. Munhu wese ngaangobata bucket rake tingodzima moto uri kuitika. Tozodhila nezvimwe zvese because inguva iri so divisive yekuti vanhu havachakwanisa kana kutaura about politics. Saka ndokuona kwandiri kuita izvezvi panguva inoyi.
Ikoko kuNevada kwamuri maissues ari kunyanyotariswa nevanhu ndeapi pamunenge muchidecide kuti unovhotera ani pakati pavaBiden navaTrump.
One of the big issues inyaya yeCovid because my cases edu kunoku kwakatanga kusina kawanda pakatanga. But ezvinezvi mahospitals akutanga kuita overwhelmed zvakutanga kukwira futi vana vasikana kuchikoro vamwe vari kuenda vamwe vanoenda 3 days a week vamwe vachazoenda kubasa like neighbo wangu izvezvi akaregera kuenda kubasa because nyaya yevana varofanira vari kuchikoro ndani vana 3 wekusira mumwe wacho ane 7 years old saka ndonyaya hombe inenge iri kunetsa vanhu nenyaya iyo yekuenda chitaura yekuti kudividana kwakaita vanhu ini nahangu personally zvandinoona ndezvekuti vanhu patinonyanya kuti ndiri mudemocrat ndiri murepublican ndopanowanzonetsa because panobva patanga that tribalistic view yekuti kana ari murepublican handina kana basa kuti anonzani ndikungonovhota zvandakaona zvinondibatsira ndezvekuti unovhotera munhu semunhu akazvimiririra because then unoona kuti am I voting for my interest angu or what.
Hallo mukoma obei makadiko pane zvingadzidzwe here pane vamwewo vachapinda maelections kuri kuZimbabwe tinoona kune maelections 2023 pane zviri kuitika imomo uno muAmerica pakati pavaJoe Biden navaDonald Trump.
Zvingadzidzwa zviripo asi problem yekuti kwaisekwedisoaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa zvino bazaita zvirai.
Izvo zvanga zviri zvizvarwa zveZimbabwe zvichitaura naMavelous Musanganya uye weStudio 7 pamusoro pesarudzo dzemuAmerica. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weSenegal vaMacky Sall vakabvisa hurumende yavo nezuro pasina tsananguro. VaSall vanonzi vakasaina mitemo mina ndokubvisa makurukota ose pamwe nevakuru vakuru mapasi ose ehurumende. VaMiles Taylor avaimbove mukuru wevashandi mubazi rezvemukati menyika muAmerica vakabuda pachena kuti ndiwo munhu akanyora gwaro rakaburiswa mubepanhau reNew York Times vachishoropodza mutungamiri weAmerica vaDonald Trump. VaTrump vakaudza vanhu pamusangano wavakaita kuArizona kuti vaTaylor vanofanirwa kumiswa pamberi pematare edzimhosva kunyange hazvo vasina kubuda pachena kuti imhosva ipi yakaparwa navaTaylor. Munyika maita kusawirirana kukuru nechisungo chedare remakurukota chekuda kuwandudza mutemo Criminal Law Codification Reform Act kuti vanenge vachiratidzira pachiitwa magungano makuru kutaura nehurumende dzekunze vachifukura hapwa uye kunyepera kuti vapambwa vasungwe. Gurukota rezvekuburiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vanoti pane vanhu vari kuunza kutambura munyika nekusvibisa zita renyika. Asi vanopikisa vanoti chauraya nyika kutonga nedemo uye huori. Hurumende yaimbenge yatiwo iri kuparura bhiri rinonzi Patriot Bill raiti rakafanana nemutemo wekuAmerica weLogan Act unorambidza vanhu kutaura nezvehurumende dzekunze munyaya dzinofanira kutaurwa nehurumende. Mukuziya nyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vadziva mavhinga vanove mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica uye nhengo yezano PF waGilbert Dzikiti. Totanga kunzwa kubva kuna vadzikiti.
tichikatarisa mutemo iwoyo unongotaridza iwo kuti maindividual rights are not supreme to the rights of belonging to Zimbabwe. Saka zvichiratidza izvo kuti the constitution of the country is supreme over mamwe ma rights atirikwana ku bill of rights. Zvakafanana the right to demonstrate itorwe zvayo hairarame iri in isolation, inorama yakakomberedzwa nemutemo wenyika. Saka zvakatokosha kuti mutemo uyu unge uripo kuti vanhu vazive kuti tinofanira kuva nemucherechedzo wekuziva kuti tiri vana vomuZimbabwe, taka chedu chiri muno muZimbabwe. Saka tinofanira kuchengetedza Zimbabwe. Zimbabwe inofanira kuva pamusoro pemarights angu inini.
Vamavhinga pindaitinzwe.
Chimutemo chiri kutaurwa hachina kana basa icho. Kupedza nguva kwevatungamiri venyika vachitarisa zvinhu zvisingaendese nyika mberi, nekuti bumbiro remutemo renyika riri pachena kuti vanhu vane kodzero, uyezve mutemo uyu kana ukagadzwa unenge uchityora kodzero dzevanhu. Zvakarezve ndiani anoziva kuti ndeipi nyika inonzi nyika iyi inyika yevavengi venyika yeZimbabwe? Nekuti tinoziva kuti America chaiyo ine muzinda wayo muHarare, Zimbabwe ine mizinda kuWashington DC nekuNew York, zvakarewo kuBritain zvimwe chetezvo. Saka ndeipi nyika ingada kunzi inzi muvengi weZimbabwe? Zvingani zviri kuitwa muZimbabwe vanhu vachipuwa chikafu nenyika dzekunze? Zimbabwe yakutorasika kana vakatanga kufunga kuti kune dzimwe nyika dzinonzi vavengi venyika, iyo ichibatsirwa iko zvino. Vanhu vanosvika 8.6 million maZimbabweans havana chikafu, vanopona nekupema nekutopuwa nedzimwe nyika. Saka Zimbabwe ngaitarise zvekuti ingagadzirise sei hukama hwayo nenyika dzekunze, kwete kuti ingatsikirira sei vanhu vayo, ingavhara sei vanhu muromo. Chakakosha kurega kutyora kodzero pane kufungidzira kuti vanhu vachanyarara nekuti kwaiswa chimutemo chekuti hapana angashoropodza nyika. Hazvisi izvo.
Petai zvenyu chirongwa chedu vadzikiti.
Mutemo uri kutaridza zvakare kuti hurumende yatoona kuti pane vana vomuZimbabwe vaakutoita ikeriya yekufamba, unoti pose paita esummit, pose paita emeeting, vanoonekwa vakabata zvakadibox, vanototsvaga ajenda yekuti unotaura chete pese paita misangano yeZimbabwe iyoyo, vakabata zvemakadibox. Vazhinji vacho vanenge vapuwa maridzi nemamwe maorganizations ari kunze kweZimbabwe, asina hukama nenyika yeZimbabwe, asi ane nhunha dzavo zhinji dzakatarisana nenyika yeZimbabwe. Saka kana zvakadaro, vanhu ivavo vanoita ekeriya yekufamba vachiti kwanzi kune chakati, kwanzi president vari pakati, kana kwanzi nyika iri pakati vari kuratidzira, vanofanira kusungwa kana kuchajwa nekuti vatova nonsense.
Kandaivo rekupedzisira vamavhinga, tipete nyaya yedu.
Vatungamiri veZimbabwe ngavatsvage chikonzero chaita kuti musoro uteme kana kuti musana ubandi, kwete kutsvaga kunyararidza vanhu nechisimba vachishandisa mutemo nenzira isiri iyo, nekuti kunenge kuri kutyora kodzero dzevanhu. Vanhu veZimbabwe vese vane kodzero yekuratidzira, yekutsutsumwa murunyararo kana kushoropodza murunyararo. Kodzero iyoyo haigone kutorwa naani zvake. Uyezve kunyangwe kukava nemutemo, hazvireve kuti vanhu vachanyarara. Dambudziko riripo nderekuti kana muZimbabwe mauto ava kupindira achishungurudza, achiburitsa pfuti, vanhu vachibvutwa varere mudzimba dzavo vasina kwekutaura, vanofanira kuti vawanewo kwekupotera kunze kwenyika. Ikodzero iyoyo yekuti munhu wese awane mukana wekutsvaga upoteri pasina kushungurudzwa. Chinokosha chinofanira kuti chitariswe nenyika yeZimbabwe nevatungamiri veZimbabwe, kutsvaga nzira dzekugadzirisa matambudziko, kwete kuramba kuti hakuna matambudziko aripo.
Vanga vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu uye vari mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica, vadiwa mavhinga vachitaura vari parunare kuBritain. Manzwa kubva kunhengo yeZANU-PF vaGilbert Dzikiti vachitaura vari parunare muHarare, muhurukuru yanga ichikokerwa naBlessing Zulu Studio 7. Vechidiki vakawanda munharaunda yeWarren Park nedzimwe nzvimbo muHarare vanoti vari kubatsirikana zvikuru nechirongwa chesangano rechiedza, iro rinovapa ruzivo rwekuzvidzivirira kuzvirwere zvepabonde, kuronga mhuri pamwe nekurapwa kana vaita zvirwere zvepabonde. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Kunyange zvazvo makirinika wachiitwa kamwe chete pavhiki kumisha inogara vazhinji yakaita seWarren Park, Hatcliffe, Tafara nebudiriro nesangano rakazvimirira rechiedza, vechidiki vataura neStudio 7 vanoti zviri kuvabatsira zvakanyanya kuchengetedza utano hwavo. Muzvari Rozina Chuchu, vanogara mumusha weWarren Park D, ndehumwe vechidiki vari kuwana ruyamuro kubva kuchiedza. Vanoti vari kuwana zvekushandisa pachena zvakaita sezvekushandisa pakutevera kana kuti mapedzi, izvo zviri kudhura muzvitoro.
Tatarisa kunzo zvinhu zvakaoma, we can't afford to buy them because ari kutengeswa in US. Hatina maUS achekunze inotenga mabrufen emaUS. Mapedza achari kukwira almost every now and then. But then chiedza iri kutibatsira because ikutipa ari mareusable pets and they can last for more than 1 year uchingoshandisa chako kungowacha chete. And kana uchidawo menstrual cup futi iri barefoot iri right and they no last for like 10 years uchishandisa usingatenge maproducts.
Muzvare Juliana Ndoro vanogara mumusha weWarren Park One, vatsigirawo vachiti vasati vawana rubatsiro kusangano rechiedza, vanga vari kushandisa zvinhu zvisingachengetedze utano hwavo pakutevera.
Vati kutipa ya mawashable ekuti wakashandisa this month, next month umasoka umawache umashandisa futi next month for 1 year. Saka zvikutibatsira zvakanyanyisa isusu vana vechidiki kuti takukwanisa tichashandisa matissue, vamwashandisa maclothi anozokwanisa kuzoita se kuzodirectesa. Saka tiriku itenda stereki chiedza nekuti batsira kwairi.
VaBraden Chibvongo dziva nemakore makumi maviri nematatu ndemumwe ari kubatsirika, uye vanoti vari kupiwawo zvekushandisa pakuita bonde rakachengetedzeka, uye vari kubatsirwa kutaura nyaya dzepabonde dzavasingakwanisi kutaura navabereki.
Vari kutipa rubatsiro nenyaya dzepabonde and pambacho vari kuzoti provide slike papa macondoms so that we are able to protect ourselves. Chiedzo hangu ari kutibatsira panyaya yekuti vakauyoya vari friend law mwacho ya you are able to talk zvimwe zvanga usingakwanisa kutaura uriko. Ndikunoiswa nezvakati, ndaitaura problem yakati, ndikuita zvakati zvakati, then uzotanga kubatsira vanochitestwa tizopiwa maresults.
Mumwewo vakoti vanoshanda nesangano rechiedza, amai Joyce Musangwa, vakaudza Studio 7 kuti vari kushanda nevechidiki vari pakati pemakore gumi nematanhatu kusvika pamakumi maviri nemana. Vanoti vakatanga chirongwa ichi mushure mekuona kuti vechidiki vakawanda vanozeza kuenda kumakirinika ari munharaunda yavo vachitya kusangana nevavanoziya.
Vechidiki vachiti enda kuclinic, zvaiva netsa because pamwe panani nesi aripo ndomuziva. Tinosangana mama vangu nagogo. So we saw good access to health services in my youth. Even my issues are able to visit my health care services are around.
Chiedza inotiwo nekuda kwekusamira zvakanaka kwezvinhu munyaya dzezveutano, vechidiki vakawanda vari kushaya ruzivo nezvekuchengetedza utano hwavo. Zvichakadaro, gurukota rezveutano uyewo vari mutevedzeri wemutungamiriri wenyika vaKonstantino Chiwenga vakabvuma nemuvhuro kuti nyaya dzeutano dzinoda kuvandudzwa munyika. Vachitambira mota dzinotakura varwere dzakapiwa hurumende nekambani yemafuta yeRidan, vaChiwenga vakakumbira vanopa rubatsiro vekunze kuti vabatsire Zimbabwe.
As we appreciate this hallmark of corporate social responsibility exhibited by Redan Coupon Private Limited, I am calling upon the international community, our brothers and sisters in the diaspora, development partners, and the corporate world to contribute to this worthy cause.
Vashandi vezveutano vari kunyunyuta nemari dzemuhuro dzavari kutambira, izvo zviri kuita kuti vagare vachiramwa mabasa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Muchirongwa cheWomen's Round Table na8pm nhasi tiri kutarisa zviri kuitwa nevanhukadzi muupenyu hwavo. Panguva iyo zvino zvakamira manyama amire nerongo pasi rose. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsambambozha, dzitumirei kustudio 7@vuenews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.vuashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Soku isikati sendaba ku VOA Ndebele.